Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Ngatitege mari tinoita explore methane gas tiri kunukwane nekuhwange uku. Ngatitege mari tinoita explore gasi remuindian ocean kumozambique uku riise magesi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarussia mune munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yocherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yeurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane urongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC, hurumende dzedu dzese dzemusadhaki dzine urongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine urongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende, urongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo. Ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukuvimbisai kuti urongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Pamwangu vachitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa, zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya neurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichi doma makamba nakasiyana sana nemazita andizwa anguti umbo wehoho huri kubva kupi nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda inenge chinzi level playing field nekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutewedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing. Chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regaindi kudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa ndiri kuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kuMalawi zvinorimwa kuMalawi. Hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kuLungulungwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bhaira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyadiwa muAfrica muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro ndiri kuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeEskom yanetsa kwakuita ma 4-hour power out. Dandiri mwezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa magenerator kuti chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dremuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka batoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gas iri kulupane nekuhwange uku. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi riri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarasiyes chitsuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana maRussians ane shungu vadi kuchita kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Vanhu havadaro tikozeze chitsotsi. Matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Pozeya vana tisatigura nemaRussians vari kuti avari kudya vega kaudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregion ngavaise railway, kana vaitibatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varume mapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga reZANU-PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU-PF Muzvare Yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisawo kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupembererera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Riri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupembererera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe izvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra 2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson Wavantu Movement, icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuwere, kuti vave mutungamiri wenyika, vanitokozo musipa, vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa, kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navamugabe, pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisa vachokwadi asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigedenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo
Vamusipa, vatu havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti, vari kuda mitengo inosvika $5,000, asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, kutinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara musha weWarren Park muno muHarare, vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa, kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth, zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa. Kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chete vanhu vachikota zvati 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madegree tinawari kukumba uku
mumwe wechidiki vaishmael mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe
isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood new brains nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood
zvichakadai mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti blue roof kuborodho muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai mugabe junior chekumazoe vachipinda pablue roof mibvunzo yatumirwa mwana wavamugabe amai bona chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopemberera zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
ko vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaDonald Mamboma
Nechwazina zvamira mushe nokuti mukawa empowerment iri kutagwa yaro team empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndekuti vanosakutana pakanzi yekuti mopwa mabhora munyogwa mazita moya munzi oya kana youth officer youth ward officer oya address yemusangano ndeita chirali ronga matimu haiko youth empowerment yadutaona zvayo munyogwa mazita kuti mazita munyogwa mukusika hanyerodi munyogwa rungane muchingodzokorwa dzokorwa yezvine program nemaproject yatinawo youth empowerment ndinodiwa muZimbabwe ndekuti inhasi ivhugwe hamungozosima katava zvoti youth empowerment bhozvokuti chinoita kuti vataure mashoko avo ndechekubanze kwaiti hapana kana basa youth kutambura sekutambura kana paindasiri akavhura taita pamakambani akavhura hapana nombozokea chingoti payouth kare hatinombozivwa zvokuti payouth empowerment vana baba vedu aingoshanda pambasa vakashanda nevana vadiki vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatomboshanda yenge hazvazingambotau kuzvekuti youth empowerment sazoti iza kuti vanutovati vari kusindikana youth empowerment kana ukapa munda munhu haisiri bidhumuna akasina technical know-how yekuti munda wacho unorimwa sei zvinobatsira chiizvozvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pagozi vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti pai tazomupa munda tazomupa chii
inyokupedzisira vamambo
ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu avava vambosuduruka voitawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei
vanga vari chitsvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria namaikove weStudio 7. Mukurangarira vaimbove mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7, abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera, tichange tichine misangano maprovinsi ese aripo 10. Musangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vaamo kuti Richard Tsvangirai, kuziva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvizvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yetravhoredi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavari nacho, asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira travhoredi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovhinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovhinsi amwe anogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovhinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadeputy iyo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashemalendi East tatuma vamashakada, zvene kwamutare kumanikaland tatuma vabiti, kumati south tatuma national chairman vatabita kumalo, kumach west tatuma vamondwa. So ndo programu yaedu yatinge tinayo. Harare tichaita ndiyo musi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munovaziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzctu, ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomikawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vaPesi Munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuuya kwaangu kwaachiita kunoko kwaasi kuuya mawira yaita nyaya ndingangoti nyaya yekufa rekunoko akuchisina ndakatangarira. saka tudiki tiri maia etiseri.
Izvi zvinotsigirwa namai Majori Pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa.
Hatina zvikamunza rinekwa rakambohaiwa kwarinotakura vanhu vechikoro kudidi. Saka dzimwe nguva rinombouya, dzimwe nguva hariuyi. Chinoona kuti ndichingoti mabhazi etu makombi etu manje kafiri fast, asi kungoti vanhu manje hatingi takawandisa zvekuti nyange tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana.
Mushandi wezupwo muchinoi vaobedi tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera. Vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose, uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma, vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika.
Nekuti makachema toda mabhazi akati chipei ehurumende, tikati awa tichaatsvaga. Ari kuuya zvishoma nezvishoma, takatenga 200 kubva kusouth africa, 500 kubelarus, 1000 kuchina.
Mabhazi ezupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha, asi makombi anoita madhora matatu kana mana, ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanza abatwa nechirwere ichi, uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo, asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi, tabata gweta riri kumirira madzimai aya, amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Kazi vanyore ma-statement avo ndikavabetsera kunyora ma-warned and cautioned. Kabva ipapo tikazoenda kukoti. Tikazopinda kukoti nyaya yacho. Prosecutor akatoti ari kuopposa page. Saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi. Havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varikugara kumusha. Akazotaura kuti vane propensity kuita mimiri zvonga because nation iri volatile, zvine zvakawandawanda zviri kuitika. Saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandeni kaseti. Because aitaura mupurisa aiti dakarisa demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. But the charge ya rai seka manjenge contravention of section 37 of the criminal code. Saka pangu zota ura ipapo matika zezule mesiguti haanzwa weru kuta ura iza zifandiranga. Akazi wati ma accused persons angala puwe pe $100 each. And then the matter was remanded to Mesua first March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Kwasungwawo ngumakwenzi patabuda kukoti vazoti haa tichavabiya tichavasungira vaende yavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwaka?
Hakungoshungurudza because evidence yapuwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yange iri peaceful, hapana kuitika mirizonga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana munongwa mutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu ava.
Avanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntoko Zodube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero aruzivishi pamwe navaAlan Moyo, zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa chelive talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadic iyoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Ntungamiri Nkomo.
that the charge arise face among the angry contravention of Section 37 of the Criminal Code. Sagapamus would tell a couple of months ago, and the Sugutas, I would tell Raja, she's Sandiran. I was watching.